Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 22, 2025. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri Washington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nezuro vechidiki vemuZimbabwe vakaungana vachipemberera zuva reNational Youth Day. Hurumende inomisa kambani yeUrban Connect Holdings kushandisa mabhazi ayo ose mumigwagwa kwemwedzi mitanhatu. Varimi vefodya vakawanda vari kuchema-chema vachiti kunaya zvakanyanya kuri kuita mvura kuchakanganisa zvikuru fodya yavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zuro vechidiki vemuZimbabwe vakaungana vachipemberera zuva reNational Youth Day. Zuva iri rinoremekedza vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nekucherechedza mabasa evechidiki mukusimudzira nyika. Musangano wakaitwa nezuro kuBulawayo wakaunganidza vechidiki vakawanda asi vanopikisa vachiti zuva iri riri kushandiswa zvisizvo nekuti vebato riri kutonga ndivo chete vanoungana vachironga zvebato ravo zvisinei neruzhinji rwevechidiki. Mukuzeya nezvezuva iri tabata mumwe wechidiki mubato rezanu PF vaSnowball Tongogara kuti tinzwe zvizhinji.
Zuva iri rakatikoshera zvaivo. Izuva rinongotisanganidza sevana veZimbabwe. Tisu vechidiki tine ramangwana, tisu tofanira kugara pasi tichiona kuti ramangwana retanga rakamira sei. We define our future. Izuva rakatikoshera zvikuru. Ratinogara, ratinokurukura zvemingamupinyi zvatinga tichisangana nazvo. Mamwe masolutions atingaiti kuitira kuti tipe dzematambudziko atinosangana nawo.
Vamunangagwa vakasimbisa chaizvo nyaya yekushandisa zvinodhaka, madrugs, mitoriro nezvimwe zvakawanda-wanda. Imi matambudziko amungade kunongedzera ndeapi amuri kusangana nawo sevechidiki?
Anoenderana nenyaya yekushaikwa kwamabasa, kunoenderana nenyaya dzinokuita zvemadrug abuse. Ndo zvinhu zvakawanda zviri kunyanya kusanganikwa nazvo.
Kurudziro yamunopa vamwe vechidiki semi ndeyekuti kudii?
Saka tinenge tichikurudzirana kuti isu vechidiki we have to be responsible citizen, tichisiya zvemadhiragisi so that tiwe neramangwana rakanaka. Baba munandikagwa ari kutaura zve no one and no place behind, but madhiragisi akonzeresa matambudziko akawanda kune vechidiki. Saka ndo nyaya yatinoramba tichikurukura isu vechidiki nenyaya yemabasa. Tichiziva kuti mabasa ari kunetsa munyika, zvii zvingaitwe kuwanisa mangwana edu. Tichikurudzirana kuti tinge tichiziva mabasa emaoko, anga mabasa ekuvaka, mabasa ekuisa makapensi, ekuita plumbing, so that tinokwanisa kuzvimirira nekuzviitira kuchengetedza mhuri dziri dzakanaka.
Avo vanga vari nhengo yevechidiki muzanu PF vaSnowball Tongogara vachitaura vari parunare kuHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mumwe wevechidiki ari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, CCC, vakuda kwaShe John kuti tinzwewo maonero avo.
Zuva iri rinotofanirwa kunzi kuunga kuungudza kwamazinika kuungudza kwevechidiki nekuti zuva rekuti tinofanira kunge tichingochema senda ridaro nekuti zuva rakatongoiswa parutini ndokusaka maona isi vechidiki tatongoripo zita rekuti kuungudza kwevechidiki. Naizvozvo inini ndiri mutungamiri wevechidiki ari kutungamirira macitizen citizen movement chakutsanangurai ipapo muchaona kuti vabereki vedu havasi kuenda kumabasa kwamazinika. Isu vacho vechidiki hatisi kuenda kumabasa. Mukacherechedza muchaona kuti 95% yevechidiki haisi kuenda kumabasa. Mukaenda kumayunivhesiti nevari kuenda kumayunivhesiti pari zvino havachawane magrants achaingonzwa nekuziva achipiwa vechidiki vanenge vari kumayunivhesiti. Hazvichaitike izvozvo mukomazi. Vechidiki vazowanirawo kamari kadikidiki zvako kekuti vakwanise kuenda kumayunivhesiti vatengesewa misika nevabereki vavo vatengesa madomasi nemavegetables kuti vanavo vaende kumayunivhesiti. Havachakwanise kuti vawane chekuita.
Saka chekupemberera apa ndechipi imukoma?
Zuva iri hapana mhemberero, hapana chekupemberera. Ipopo ndichida kuti ndiendele mberi, muchaona kuti vana vasikana vechidiki pane abuse iri kuitika yekuti vaakuroorwa vachiri vadiki. Vamwe vacho varitadza kupedza chikoro vaakupinda munyaya dzemadrugs. Muri kuona paa kusanganisa nyaya dzekuabhiswa kwemadrugs mukomasi. Iri nyaya yei yekuti hakuna chekuita kune vachidiki vanenge vabva zera.
Manzwa zvakataurwa navamunangagwa nezuro izvo, imi muri kuitawo zvipi kuchinja upenyu hwenyu sevechidiki?
Zvinotidzosera pane effort yeve yakaitwa nevechidiki musi wa23 August 2023. Vechidiki vakaita effort yekusarudza mutungamiri wavo ane vision advocate Nelson Chamisa, asi muchaona kuti sarudzo iyi hadzina kubuda zvakanaka mushure mekunge vhoti yevechidiki yarobwa naiwo madhara edu aya. Hatinoti iweko zvino zvavakufanira kunge vari pamudyadigere bhati muchaona kuti varamba vari pamudyandimire.
Mumwe wevechidiki mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change CCC vakuda kwashe John vachitaura vari parunhare kuHarare. Bato rinopikisa reMovement for Democratic Change MDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora rinoti kunyange hazvo vachiteedzera zuva iri riri kutora zuva iri semukana wevechidiki mubato iri kuti vapikise kusvetwa simba kwavari kuitwa nezvematongerwo enyika. Mugwaro rakaburitswa nemutungamiri wevechidiki veMDC Letubuhle Ndlovu vakati bato ravo rinoshoropodza zvikuru kumbunyikidzwa kwevechidiki vachishandiswa kuita mhirizhonga senzira yekuchengetedza simba rezvematongerwo enyika mukutonga. Vakatiwo vanodawo kuti vechidiki vawanirwe mabasa nekupiwa mikana yekutanga mabhizinesi. Vakakurudzirawo shanduko inoita kuti vechidiki vaonekwe semisimboti yebudiriro. Vanoongorora nyaya dzevanofamba nemabhazi nemichovha vanoti vanorumbidza danho rakatorwa nehurumende kuburikidza negurukota rezvekutakurwa kwevanhu vaFelix Mona rekumisa kambani yeUrban Connect Holdings kushandisa mabhazi ayo ose mumigwagwa kwemwedzi mitanhatu zvichitevera tsaona yemumugwagwa yakauraya vanhu 25 uye kukuvara kwakanyanya kune vamwe vakawanda. Mumashoko avo vamona vakati kambani yeUrban Connect yange isiri kutevedzera mitemo yezvekufambiswa kwemabasa mumigwagwa, izvo zvapa kuti vatore danho rekumisa mabhazi aya kufamba. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa kuti tinzwe maonero avo.
Chokwadi, hurumende yatora danho rakanaka, asi kana tikatarisa masure uko akonjera ndiani, anopa route authority ndiani, anocheka kuti mota ina mapepa akakwana ndiani? Zvese izvi zvinobva mubura rehurumende. Kureva kuti Ministry of Transport haina kunyatsoita basa rayo zvakanaka, nekuti kana bhazi riva risina passenger insurance, mutemo weRoad Motor Transportation Act unoti mota isati yapinda mumugwagwa inofanirwa kunge ina mapepa ese. Yakare mapepa ese aya anoongororwa naMinistry of Transport, ozoongororwa neMinistry of Home Affairs. Saka kureva kuti maministri maviri aya haana kunyatsoita basa ravo zvakanaka. Mukatarisa kuti bhazi ringabva kukaridza richinosvika kuBedbury imo munzira makazara mapurisa risingatarisi mapepa, kureva kuti ndivo vachitanganisira vakuru ipapapo.
Danho iri rinobatsira zvakadii takamboona richiitwa zvakare kumashure uku?
Bhazi yakamboitika mashure takambozvitaura, zvinogona kubatsira apo nepapa patirambi, asi kubatsira kwazvo zvinotibatsira nenzira yakanaka kuti kana munhu akambopiwa chenge dzeusiko chamari watadza kufamba zvakanaka sekusasitenda hunde zvinobadzira asi chimwe chatakazoonawo zvakare ndezvekuti mukasasitenda Mr. A tikasangwara iye Mr. A mabhazi ake awaisa tipi anogona kuatera mabhazi ake awaisa kuna Mr. B kana kuaisa kuna Mr. C saka isusu asasitenda Mr. A akatora mabhazi ake akaisa kuna Mr. B saka neimwe nzira suspension yedati tichinyatsotarisa zvaana kuti yanyatsouya namazvo here zvekati kana munhu asasitenda ngaasasitendi achigadzirine zvakare iye hurumende ichimuongorora
kurudziro yenyu yochiti kudini
kurudziro yandingangopa ndeyekuti hurumende kana itaura nezvemutemo ngauteveze zvakare mutemo watiitaura ngauregere kuti asaonedze mutemo watingati tisu ianimal farm arena
pakati animal farm apo vamakiwa papatsanurei vateereri vanzwisise
kana ndichiti animal farm arena mutemo unenge uri kutevedzerwa kuna vamwe kune vamwe usingatevedzerwe zvakare kana tichitaura panyaya iyoyi hurumende ngaedze kunzenza mastakeholders anenge ari pasi rangarirai kuti isusu mapasengers tiri pasi pano tiri kunyatsoona zvese zviri kuitika minista anotezengouya kana tikatinge taita njodzi asi minista nehurumende vakatinzenza sitiri pano pasi tinovataurira chokwadi
avo vanga vari munyori mukuru wesangano rezimbabwe passengers association vapaul makiwa vachitaura vari parunhare kuHarare mwedzi uno wakukadzi mwedzi unocherechedzwa nhoroondo yevanhu vatema muamerica mutungamiri weamerica vadonald trump vakaita mapiko kumuzinda wavo wewhite house nechina manheru richivazve zuva ravakakwanisa mwedzi wavo wekutanga vapinda muhofisi tarisiro dzeveruzhinji dzave dzekuona kuti vatrump vave papi nezvivimbiso zvavakaita vachitsvaga rutsigiro uye kubva pavapinda panyanga musi wa20 ndira varimi vefodya vakawanda vari kuchema-chema vachiti kunaya zvakanyanya kuri kuita mvura kuchakanganisa zvikuru fodya yavo izvo zvichaita kuti itengwe nemari iri pasi sezvo fodya iyi inenge yave yemhando isiri yepamusorosoro nunurai jena anoti panyaya inotevera
varimi ava vanoti mvura iri kunaya zvakanyanya zviri kuita kuti fodya isarohwe nezuva iro rakakosha kana fodya yava pedyo nekukohwewa mumwe murimi wekumhangura mudunhu remasunaland west vajimi nokwara vanoti mvura yave kukanganisa fodya yavo nekuboora machizha
iye zvino mvura yacho yawandisa pamwe inenge iine ukasha hwakanyanya zvokutobora kana mashizha nekubvarura nekusimba kwainenge yakaita
vanokwara vanoti kubvarurwa kwemashizha kunodzikisa gredhi refodya zvinozovawanisa mari shoma
izvozvo zvinoita kuti fodya itengwe nemari shoma sezvo inenge yadzikira gredhi racho
mumwe murimi wekumacheke mudunhu remasunaland east vacrispen chirume vanoti kuwandisa kwemvura kuri kuibvisa fodya yakawanda nguva imwe chete zvinowanza basa munguva pfupi mukuru werumwe sangano rinomirira varimi rezimbabwe integrated commercial farmers union amai mai wepgt vanoti mamiriro ekunze ari kukanganisa unaku hwefodya
mamiriro okunze anokanganisa manakiro emamiriro efodya kudhura kwezvikwanisiro zvinoshanda pakurima fodya kanawo kushayikwa kuri kuita magetsi munyika
panyaya yekupiswa kwefodya amai dziti vanoti varimi vakawanda vachiri kushandisa huni dzemiti yechivanhu kana kuti indigenous trees vachiti kushandiswa kwemagamuti ayo anokurudzirwa kuchiri kushoma
nyange hazvo paine chirongwa chekudyara miti asi varimi vazhinji vanopisa fodya yavo nehuni vachiri kutema miti yatinoti indigenous trees nokuti vanoti inopisa fodya yemhando yapamusoro mitiwo yemagamutree ichiri mishoma kuti varimi vose vakwane iri dambudziko rinoda kuisa musoro pamwe chete nokuti masango ava kuparara zvakanyanya
mutauro webazi reforest department munyika Valuis Vadzire, vanoti pane kuwedzera kwekusima miti nevarimi vefodya gore rapera zvichienzaniswa nemamwe makore. Mutauri werimwe sangano rinoona nezvekutengeswa kwefodya, Rachel Barker Industry and the Marketing Board, kana kuti TIMB, Muzvari Cheresani Moyo, vanoti vari kutarisira kutengeswa kwefodya yemhando yepamusoro yakaomeswa zvakakwana. Bazi rinoona nezvamiriro ekunze munyika reMeteorological Service Department rinoti mvura yekunaya ichiripo munyika, izvo zvicharamba zvichikanganisa unaku hwefodya iyo ichatanga kutengeswa musi wa6 kurume gore rino. Zimbabwe iri kutarisira kukohwa fodya inosvika makirogiramu mamiriyoni mazana matatu gore rino. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na Muzvare Martha Makonye vanova chizvarwa cheZimbabwe chiri kuita zvidzidzo zvepamusoro muguta reWashington DC. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatudzo nezvezvidzidzo zvamuri kuita imwe muno muWashington DC pari zvino here?
Ndakauya muno muWashington DC kuzoita zvezvidzidzo. Ndinodzidza paThe George Washington University. Ndichiita izvozvidzidzo zvangu ndiri kuita Master of Science in Project Management. Ndakauya muno muAmerica kuti ndizowedzera zvidzidzo zvangu kuti zviwanikwe zvichandibatsira pamaprojects angu andichange ndichida kuzoita. Maringe nekunge ndadzokera kuZimbabwe. Ini ndiri kuZimbabwe ndaive murimi. Ndaive murimi wetobako. Ndairima papurazi revabereki vangu. Zvichinge izvo zvakazokonzera kuti ndiuye ndizowedzera mabhuku, nokuti ndaiona kuti maproject angu andida kuita neruzivo rwandaive naro rwaive rushoma. But ndiri kuona kuti magarira andakaita kuno magarira akanaka anofadza, zvekuti ndinogona kupedzisira pamwe atizive pamwe ndichadzokera kunorima kumba kana kuti ndicharamba ndichirima ndiri muno muAmerica kana ndikona pekurima.
Pari zvino imi muri kutaura kuti mune mhuri here yamakasiya kumusha?
Mhuri yandinayo ndikangoti vabereki vangu, hanzvadzi dzangu, vanin'ina vangu nevamwe vemunharaunda vandinawo. Inini zvemhuri zvekuroorwa ndakange ndanga ndisati ndaroorwa zvangu, uye zvevana ndanga ndisati ndanavo ndichiri musikana. Andisati ndaroorwa.
Tomboti kune vamunyanya madzimai vakateerera kana vanasikana vechidiki vakateerera vachinzwa nhoroondo yamuri kutaura kuti makatomboita zvekurima nezvimwe zvakadaro, chii chavangadzidza kubva kwamuri kana kuti chamungavataurirawo chingavabatsira mune ramangwana?
Chandinoda kukurudzira vamwe vasikana nevamwe vechidzimai vekuZimbabwe nevamwe vese vakateerera, ndinoda kukurudzirai kuti dzidzai. Kana mukawana mukana wekudzidza, dzidza, enda kuchikoro, pamidzira mabhuku ako, nokuti chikoro chako nemabhuku ako is your first husband. Hazvimbofa zvakakusiya zvine izvozvo. Ukadzidza mangwana panonzi paita mukana wekuti unge uchienda kubasa, unomhanya unetuma pepa twako, unowana pekutangira. Saka ndinokurudzira vamwe vese kuti kunyangwe wakanyorera ukafoira, ramba uchiwana mukana. Kunyangwe zvemabhuku zvikaramba, hatisi kuti munhu wese ngaaite degree, munhu wese ngaaite teacher, munhu wese kana zvaramba enda unodzidza. Ariko mamwe makosi ekuti unoshandisa maoko ako, unoenda unosona. Kana uchigona kusona unoona kuti ini ndinofarira zvipi. Kana uchigona kusona unoenda unodzidzira. Kana uchigona kubika unoenda, zviriko zvikoro zvekubika, zvingave zvikoro zvemanheru, zvikoro zvinodzidzwa paweekendi. Umwe anogona kuti aiwa, inini ndine vana handikwanise kunge ndichienda kunodzishanda nguva dzakati nyine kuti ndoshanda kwakati. Zviriko zvikoro mazuva ano, kwane online learning. Unoenda unoita kadigiri kako, kadiploma kako, kunyangwe iri siri digiri kana diploma, unokwanisa kuenda unodzidza paindanet kana mumacooperatives ari kuitwa ekuti udzidze kuruka musoro, kuita zvakasiyana siyana kuti ukwanise kuzviriritira iwe nemhuri yako, uyezve urege kuva dependent pavanhu. vanhu kuti mari ndichapiwa nemurume ko murume akamukaka remara gumbo akachikoka iwa hukwanise kunge kuchi provider for the family at the same time unewo vabereki vako you cannot expect kuti murume wako angarie anofuta zvemabhiuza kwekuti baba vako vakarwara oti murume wangu ndiye futi anobhadhara saka ngatidzidzei vasikana angange wekudzidza kuri kwemabhuku kana kudzidza kwemishando yemaoko zvinotibatsira ramangwana redu
pane vamwe vanotarisira pasi mamwe mabasa amataura sekuruka musoro sekugadzira nzara asi zvii zvamadzidza muri kuno kuAmerica panyaya yemabasa
kuno kusekumutemo yemuno munyika haitotenderi kuti munhu unge uchishanda sesuma F1 visa iro hatibvumiri kuti pinge tichienda kubasa asi pane mamwe mabasa ekuti tomboti wakauya uri munhu anogona kubika makeke unokwanisa kuzvishandisa izvozvo ukapinda mucommunity yedu yemuzimbabwe ukabika makeke emabirthday evanhu ukachaja mari yako unowana mari yako handifungi kuti mutemo ungakusunge nekuti waita business remakeke kana uri munhu anogona kuruka musoro kune vasikana vazhinji nevanhu vazhinji vari kurarama nekuruka musoro mabasa emaoko nekuti kuruka musoro kuno kunodhura kwasiyana nekwedu kumusha kwekuti unorukwa free hand $2 $3 pasimuti kana madreads unorukwa 15-20 kuno kurukwa kunoda 170 saka chinhuudzei kuti ukauya ukaruka vanhu vaviri vatatu pasvondo unenge usina mari yako yakanaka here
ayewa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington DC
zvinotokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7
Chirere mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC Nasi tiri kutarisa nezve chirongwa chekubvisa tsanga kana kuti cataract mumaziso chiri kutungamirwa nechikwata chavana chiremba gumi nevaviri vanobva kuChina pasi pechirongwa cheBright Journey chirongwa ichi chichaona vanhu mazana matanhatu vachibatsirwa kutanga mangwana muguta reHarare kusvika musi wa 1 kurume mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vakamboye gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera takatanga nekuvabvunza kuti chirongwa ichi chakakosha zvakadii
chirongwa ichi chakakosha zvikuru muna 2021 takaudzwa kuti pane vanhu vanosvika 60,000 vaiva vakamirira kuitwa maoperation emacataracts kubviswa kwetsanga vanhu vakawandisa zvikuru ivavo nyika yedu iri kukundikana kusevisa vanhu vese vanoda kugadzirwa maziso avo kubviswa tsanga nemhaka yekuti izvo vanhu vacho vanoita basa iroro machiremba acho ari specialized panyaya iyo vashoma zvikwanisiro zvokuti vaite zvishoma mishonga yacho mishoma saka zvese zvakasungwa ipapapo saka tikatombowana vanasawira vanoti tinoda kubvisa tsanga muvanhu 600 zvinotibetsera teita totapudza pa 60,000 yevanhu varikuda kurapiwai saka ichirongwa chakanaka zvikuru tinochipembedza
tinonzwa kuti urongwa hwekusarudza vachange vachizobatsirwa muchirongwa ichi huri kutori pakati kuitwa yatingati screening munoona here vanokodzera vari vanhu vanozopinda muchirongwa ichi
chirongwa chakadai ichi chinonetsa kuti tiite rusarura ganda rokuti aiwa nenge haufaniri kupinda muchirongwa ichi nenge unofanira kupinda muchirongwa ichi nokuti pakudaro tichakanganisa varipo vamwana vasingafaniri kuuya kuzvirongwa zvemahara zvakadai vanadzo mari dzacho vanokwanisa kuafforda kuenda kuprivate vonoitiwa but harisi basa redu sevanhu venyama kuti tisanangure nokudiscriminata vanhu zvemhando iyoyo saka iyi problem yatotofanira kurarama nayo wese anoda kuscreenwa ngauya azoscreeniwa kana wana mukana aitiwe yake hapana zvokuzviita vimbo yedu iri yokuti pachauya mama teams akawanda tinomboona veLions vachiita mama teamswo vachiita partner nemachiremba vachibvisa tsanga idzodzi saka harisi basa rinongoitwa neChina Zimbabwe Cooperation chete pane mamwe maplayers arima anobetsera vanhu but havasi kukwanisa kunatsa kusatisfy need yacho muZimbabwe saka ndopanopinda hurumende ipapo
hurumende ingaita sei apa Dr. Madzorera
hurumende ngaione zvainoita zvokuwedzera zvikwanisiro nevanoitawo mabasa iwayo okubvisa tsanga kuti vanhu vaone kuona kwakakosha
Tirikunzwa kuti chikwata ichi chichange chiri muHarare chete, koma mwewo matunhu anozobatsirwawo sei?
Timu imwe chete haigone kuzadzisa zvido zvevanhu vese vemuZimbabwe. Kana iyo timu yatosarudza kuti zvotoda kuenda kunoitira kuHarare, ngavagare nzvimbo imwe chete vaite, vasaweste nguva vachisumudza sumudza maturisi avo vachienda kune imwe nzvimbo futi. Ndavapedze nguva yese vachioperata vanhu vese vanokwanisa kuya panzvimbo iyoyo. Vakaungana muHarare imomo havagona kutombopedza vanhu vari muHarare chete vari kudakatsara operation. Munamato wedu ndokuti paonekwa mumwe anoti isita kunokemba kuBulawayo, isita kunokemba kuVictoria Falls, isita kukemba rwendo runo kuBite Bridge kana kwaMutare zvichingodero kusvikira vanhu vedu vatareva vaya 60,000 vari kuda kuoperatwa vapera.
Iro dambudziko retsanga idambudziko rakabata nyika yose here kana kuti chirwere chakangobatawo vanhu vashoma? Nokuti kare taingoziva chichibata vakwegura.
Ya, chirwere chetsanga chakapararira zvikuru pamazera ese. Ichokwadi kuti vakwegura ndo vanonyanya kuwanikwa vane tsanga, asi pane zvimwe zvikonzero zvakaita sekukuvara zvekunge ukabaiwa nemunzwa muziso unogona kuisha tsanga. Pane zvimwe zvikonzero zvakaita sana shuga nezvimwe zvirwere zvogona kuitisa tsanga even muvanhu vachiri vechidiki. So chirwere chakakosha zvikuru kumazera ese, asi obviously kuvatana vedu ndokwachakawandira.
Manga makateerera kuhurukuro yataita naDr Henry Madzorera muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu wemazuva ose Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. National Arts Council of Zimbabwe yazivisa vashoma vakasarudzwa kuzokwikwidza pamibairo mikuru inocherechedza mabasa ezvemitambo munyika yeNational Arts Merit Awards kana kuti NAMA, iyo inotarisirwa kuitwa muHarare svondo rinouya. Mutori wedu wenhau Pasimo Ndlovu anotipa nyaya inotevera.
Umwe mpepeti wemutambo unonzi Family Riots uyo wakadumawo pamitambo mishoma iri kukwikwidza gore rino, Muzvare Teresa Muchemwa, vanoti vari kufara zvikuru nekudomwe kwakaitwa mutambo wavo.
Tokunzwa kufara namanyukunyuku kuziva kuti zvoni Family Riots yakanominetwa kumanama egore rino.
Nyanzvi yezvemitambo vachishanda nesangano reEast Life Entertainment kwaMutare vaStephen Motsago vanoti mibairo yenama inoratidza kuti iri kutora gwara rakanaka pakupa munhu wese mukana. Vanotiwo vatambi nevaimbi vakawanda vanowaniswa mikana vachibva kumatunhu akasiyana siyana.
2016 ndakapuwa mukana wekuvachikamu chenama ndichishandira kumashonaland west. Ndikazouya 2023 ndikapuwa zvemukana ndichishandira kwaMutare. Saka ndoona sekuti mikana mizhinji kukatarisa vana Dokas Moyo ndevekuno zvakare kwaMutare, but vanongopiwa mukana.
Vanongora nezvemitambo vachidzidzisa zvemitambo paUniversity of Zimbabwe Professor Kelvin Chikonzo vanoti hazvisi nyore kuti mibairo mikuru inge ichiitirwawo mumatunhu nemadhorobha madiki akasiyana siyana.
Ukatarisa mamwe maprovinsi haana mafacilities ane malight neauditorium nesitting capacity dzimwe dzinova multiple stages dzinogona kuhosta ningirini kuita maactivities anodiwa nenama. Ukaenda kune mamwe maprovinsi unongoona just a general purpose hall.
Asi vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reNational Arts Council of Zimbabwe vaAganya Binde vanoti mibairo yenama inopa munhu wese mikana zvisinei nekwaanogara.
Tinokoka Zimbabwe yose nekuti manama awards haasi emuHarare, ndeeZimbabwe yose.
Vanyabinde vanoti veruzhinji vanokurudzirwa kuti vatenge matiketi ekuti vakwanise kuona urongwa hwenama paHarare Hippodrome muHarare nemugovera svondo rinouya.
1 March 2025 tinenge tiri paHarare Hippodrome. Vanhu vanobvumirwa kutenga matiketi vachipinda vachiona zvinenge zvichiitika ikoko.
Mibairo yenama yakaparurwa mugore ra2002 nesangano reNational Arts Council of Zimbabwe nedonzo rekusimudzira mitambo inoitwa munyika. Gore rapera mibairo iyi yakaiterwa kuZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasimo Ndlovu.
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nezuro vechidiki vemuZimbabwe vakaungana vachipemberera zuva reNational Youth Day. Hurumende inomisa kambani yeEurban Connect Holdings kushandisa mabhazi ayo ose mumigwagwa kwemwedzi mitanhatu. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington, D.C.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mngela emsakazweni ya Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 22 Nhlolanja 2025 uDabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, abalimi sebedlela ovalweni ngenxa yokuna kwezulu elinengi eseliphazamisa izilimo. Izakhamizi zethu kuna kwezulu akusoze ukuqeda uduba lokusilela kwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izulu eline kakhulu ezabelene eziningi zelizwe seliphazamise ezinye izilimo njengoba amasimu esetota. Abalimi sebedlela evalweni bese saba ukulahlekelwa yizilimo njengoba ubudlila bo sebuhlasela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Eugene Dube, ingcwethi yezokulima.
Lonyaka into ekhonezakeleyo, into yokuqala izulu lahamba abantu balima kaningi belo bephindaphinda bephindaphinda. Ubona kwezinye indawo ezinjengabokulamto kobokhezi obotholotho kungaba nendlala zijalo izilima zezanga kahle. But kwezinye indawo lapha uthi khona kwakwenze kahle abaqalayo ukulima abathola izulu engathi laliliningi, hhayi ukuvuna silili, hhayi bazavuna. Kati laba abathi baphuza abalimele emuva kakhulu, ngibona kusuka ngenkingi yokuthi khona ngeli zulu abasoze bavune izivuno engathi siphezulu. Ngenxa yokuthi izulu lasona abaningi kakhulu libe lining kakhulu ajefuna ukuthi abalimi babe nemvundiso yani ifertilizer le yaphezulu esithi yi-AN naleyana ukuze bakwazi ukunqoba ney'nkingi yezulu eliningi kakhulu, ngoba izulu yabaningi kakhulu ukudla kwezilimo kuyathathwa izulu kuhambe phansi. So mbona engathi khona abalimi abaningi abasoze bavune ngoba izulu seliliningi kakhulu.
Kukhona na abalimi abangakwenza okungenza ukuthi laloba kungamanga kuhle bethole nje isivuno esingani singcono, kumbe akusela okungenziwa?
Akukhona ongayenziwa. Into yokuqala ngibona kule into le abadefall angweni obudle lo osenza osubona emasimini, ngibona kakhulu le-fall angweni nge-stock border sokuwona kakhulu. So ngiyabembona ukuthi abaningi one baqasa ukunqoba leso i-loven i-problem le sibona kakhulu, leyo nkinga yokudla sokusidla izilimo zabo. Okwesibili, yo izulu liningi kakhulu, abalimi kabasahlakuli ngoba kuya kumanzi. So lapha siyakhuthaza kakhulu ukuthi hhayi kabazali ngamandla wonke ukuthi lesi noma amakhuba engakwanisi ukuthi khona bahlakule lesi bangahambe besiphuna ukuze isilimo sabo sonesana sitshaywe ngumoya. Okwesithathu, ngibona ukuthi khona abalimi angasebenza ney'mvundiso yaphezulu kakhulu. Almost every 2 weeks belokhu beyifaka because ngenxa yezulu elinayo nxa belokhu befaka leyo fertilizer iyathathwa futhi befaka futhi i-fertilizer iyathathwa futhi. But ngibona almost every 2 weeks kungakwasha ukuthi khona ukuthi banqobe
Umnumzana Eugene Dube ingcwethi yezokulima esebenza lenkampani ethengisa inhlanyelo eAgriSeeds. Ubesecingweni le Studio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso ezilela amalungelo ezihambi ezisebenzisa amabhasi zamukele ngenjabulo isinqumo sikahulumende sokumisa ukusebenza kwebhasi ye-Urban Connect ebulale abantu abangamashumi amabili lanhlanu engozini yomgwaqo. Ibhasi le imiswe ukusebenza okwenyanga eziyisithupha kusaxwayisiswa ingozi eyenzakala emgwaqweni we-Bay Bridge Maswingo. Umphathintambo ohlangothi lukahulumende wabona ukuthwalwa kwempahla loZulu uMnumzana Felix Mona kuyena liviki wazise ukuthi ibhasi ibingela amaphepha eneleyo. Uthe uhlangothi lwakho lizaqinisa ukulandelwa kwemithetho njalo amabhasi angela amaphepha awasoza avunyelwe ukuthwala uZulu. Ukuhlazela lolu daba sixoxa nonobhala jikelelo enhlanganiso emela izihambi eZimbabwe Passengers Association uMnumzana Paul Makiwa.
Hayi, sithanda ukuthi ngikhangele indaba leyo ngamehlo amabili nadabezile eZimbabwe. Okwakuqala nxa sikhangele okukhulunywa nguminista obe-Road Authority ne-Passenger Insurance Policy, nxa ibhasi leyo kadinga lakho okunye yangikhona yakuthela njalo. Kuthi ukuthi abantu abangabe kubabona basehlangothini lokuphambanisa yi-Ministry of Transport, siphinde njalo sibize thina ukuthi yona i-Ministry of Home Affairs amapolisa, ibhasi leyi izihambe selapho ekadisika khona izeyofika lapho ekade isiya khona singala maphepha la kade kuhamba njalo. Yilo icala esilibona kuqala. Angithi ukuthi ngiyanika icala kuhulumende, kodwa izinto esisegcekeni ngokuba uhulumende ukhona ukuthi alondoloze impilo kaZulu. Ye-i-suspension ngiyayibona ikade sibile 6 months, kodwa labo kabazinika amaphapha njengabantu abadala balungisise, ikakhulu njani i-Ministry of Transport ne-Ministry of Home Affairs. Kunenge ngihlala ngikukhuluma ngibatshela ukuthi kugcenwa yini badala khona ngapho, ngokuba nxani ngabukisa khona hambi la ngapha abafika sekuleta.
Libona sengathi isinqumo lesi esithethwe sizaluqeda na udubo lwengozi lezi ezemgwaqweni ikakhulu ezamabhasi?
Into enkulu yakuqala, asinamgwaqo eZimbabwe. Icinjena asinamgwaqo eZimbabwe. Ungakhangela umgwaqo nalo esijele ukuba lengozi kakhulu i-Bay Bridge Maswingo, kukhanya sani yo wothi umgwaqo ukhanya sani singono. Yikho libona imoto zifulada khona ngale.
Sibona njalo ukuthi umtshayeli walibhasi kukhanya sengathi layo obengela amaphepha eneleyo nxa kukhangelwa ke i-retest. Izihambi zona zingenza njani ukuthi zibone ukuthi zivikelekile nxa zingena ngemigwaqweni?
Ngingakhangela umthetho we-International Transport Fleet Agreement nxa sisiya kuma-public space vehicles. Uthi wona imota yonke ethwala uZulu kumele esingathi thina ngama-particulars emota iphinde i-display ama-particulars ka-drive.
UMnumzana Paul Makiwa nginobhala jikelelo enhlanganiso emela izihambi eZimbabwe Passengers Association. Ubesecingweni le Studio 7 eseHarare. Lanxa kusina izulu elinenge eZimbabwe, yabahlali bezansi emaNdebeleni bathi udobo lwamanzi kalusoze luphele ngoba amadamu amaningi agcwele inhlabathi njalo malutshwane kakhulu amadamu eMathabeleland South. Ukwakhiwa kwedamu leThuli Manyange elikhangelelwe ukuqeda udobo lwamanzi eGwanda South lithuthukise le nhlelo zokulima ngokuthelezela lwamiswa nyakenye ngenxa yokuswelakala kwemali. Gubiga u Albert Nuvem.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
ndwandwe.
Abahlali besigabeni seGwanda bathi kuyadanisa ukuba amanzi amaningi azageleza emfuleni ayefika elwandle kulandela ukuna kahle kwezulu lonyaka. Bathi lokho akusoze kuqeda uhlupho lokuswelakala kwamanzi esigabeni lesi esilamadamu amalutshwane. Iningi lethu kalifuni ukuphinda likubona okwanyakenye lapho elabhekana lodubo lokuthulelwa kwamanzi okwabangelwa isikhudumezo somkhathi ese-El Nino esadala isomiso esesabekayo eMathabeleland South Lezine Izabelo eZimbabwe umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi sestezi oyindawo ehlezi ibhekane lodubo lwamanzi uthi kumbalwa okumele kwenziwe ukuze kulondolozwe amanzi.
Okokuqala kusamele sikhangele ukubana and management ye-catchment area siyayiphakamisela ezingeni eliphezulu, silondoloze ezemvelo, sibone ukuthi kasigamule izihlahla, kasithise utshani, kasilimi, silandela ukugenquka komhlaba. Kusamele kuthi-ke kiwo amadamu sibone ukuthi siyakhukhula ingcekeza, sikhukhule udaka lenhlabathi okungabe sokuthe kwangena phakathi kwemadamu kusehlisa ukutshona kumbe lokwenelisa ukubamba kwawo amanzi.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Collins Banda oyisakhamuzi eNtebe njalo olwela ukulondolozwa kwezemvelo.
Amanzi awabona ubuningi ayadlula khonapha emfuleni, imfula uyagcwala igcwale imfula iziyeqa amabridge. Kodwa sekufike isikhathi sobusika kuzathi lapho sekusilela amanzi engasatholakali, sesikhona sesikhumbula ukuthi kanje sike saba lamanzi amaningi. Bekufanele ukuthi kathe singaya ukuthi kunje so amanzi engena ezindaweni lapho esiwastore khona esingathi na-storage. Kuthi ebusika laphana siyenze imizamo leyo yesilokhu esingathi thina i-water harvesting, siwavune amanzi siwagcine sisenzela kwelizayo lapho abengasatholakali khona.
Fana uthi bekuza kuba ngcono ngabe seliphelile ukwakhiwa idamu lethu leManyange elikhangelelwe ukuthwala amanzi amaningi kakhulu.
Idamu elinjengeleManyange elikhulunywe iminyaka leminyaka lalamhlanje lokho kukhulunywa ngalo kodwa lingaphuthi ngangokunye ukuthi kathe siyakwazi ukuthi kumfula uthuli amanzi ama amanzi agcinakala lapho sesiwafuna sizawathola. Idamu leManyange libhekwe ngo-1974 sekuchaya abo 50 years lamhlanje akuphumi lutho.
Loba kunjalo okwamanje izakhamizi ziyakuthakazelela ukubona kwezulu ezigabeni zabo. Ukansila kawa 13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi sokukuhle emakhaya kulandela ukubona kwezulu lokhu.
Bakithi izulu lonyaka inkosi sibonile and kusibone silibele. Uyazi amanzi maningi okunye okumalisayo endaweni yakithi, izulu liyanayo imisenya yonke isivukile, amaxhapho zisekhona kodwa ubuhlungu bukhona nampu amanzi wonke la ahamba.
Imizamo yokuxoxisana loSikomini Gwanda unkosazana noMathemba Ndlovu lo meli wedalele ephalamende kwanda South umnumzana uMphile Maropi ngalolu daba ihlule ngoba umakhalekhukhwini babo bengangeni. Uhulumende wake waba lohlelo lwe-Give a Damn campaign ngeminyaka yama-1980s kusiya kuma-1990s olwalusekelwa ngohulumende abathiyeneyo kula madamu agoqelele Jobe emthabezi lamanye akhiwa ngalesi sikhathi. Uhulumende uthi kungaphela ukwakhiwa kwedamu lethuli manange luzaphela udubo lwamanzi emathabeleland South. Kusenjalo zikhala ezimathonsi izakhamizi kawa-13 egaranyamba leNtebe ngemva kokuba omunye umama ethethwa ngumfula ngolwesibili egaranyamba watholakala sefile. Kuthi njalo umfundi weNtebe Primary School laye uthethwa ngumfula kodwa ubengakabonakali ngolwesithathu. Izanuse zomuma umkhathi zixwayisa uzulu ukuthi angalingi ukuchapha imfula egcweleyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Intengo yempahla egoqela ukudla, amafutha emota lokunye yaqhubeka ikhuphuka eMelika ngoZibandlela. Intethelo izindaba ye-VOA uVeronica Baldera Siglicius ucoxa lengcwethi zenotho ngokungenziwa ngohulumende kaTrump ukuze ehlise intengo yempahla. Umbiko ohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezisebenzi uveza ukuba intengo yempahla yakhuphuka ngesilinganiso sokuthathu ekhulwini ngoZibandlela nxa iqathaniswa lanyakenye. Unkosikazi Alison Shraga owekolitshi leManhattan Institute uthi intengo yempahla iyakhwela.
The cost of housing is still going up. Services were still expensive. Good prices were going down largely from recoveries from the pandemic and that progress
aqhubeka ekhuphuka. Intengo yempahla ibisehla ngemva kokuphela komkhuhlane we-COVID kodwa ukwehla kwentengo sekumile.
Ofundisa izifundo zenotho eMontclair State University, usikhwicamfundo Edmund Berisha, laye uphe umbono wakhe.
We are doing pretty good in terms of the unemployment rate, which means
people are working, people are making money, and when people do that, they spend, and that high spending is...
Inani labantu abangela misebenzi liphansi, okutsho ukuthi abantu bahola imali, ngakho bayayisebenzisa ukuthenga impahla okuyikho okwenza intengo iqhubeke iphezulu.
Laloba ingcwethi zisithi umongameli Donald Trump wathola umnotho oqhuba kuhle, yena upha owayengumongameli umnumzana Joe Biden umlando wokuthiya intengo yempahla ikhuphuka.
This was caused by Biden. I had 4 years of virtually no inflation, so I'm just taking over.
Lokhu kwabangelwa nguBiden. Ngakhokela okweminyaka emine intengo yempahla ingakhuphuki.
Ingcwethi yezomnotho unkosikazi Alison Schrager uthi ezinye inhlelo zikahulumende kaTrump zilakho ukuthuthukisa umnotho.
Particularly corporate tax cuts, potential more tax reform, some of the deregulation will also boost the economy.
Ukwehlisa imithelo yamankampani lokumisa eminye imithetho yezenotho kulakho ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Abathengi abakhangelelwanga ukuphathiseka kudaba lwama-interest rate, kodwa zikhona ezinye indlela ezingasetshenziswa ukwehlisa intengo yempahla, kutsho umnumzana Edmund Berisha.
You want to support the free market as much as you can. The other thing is we want to stimulate the production too.
Kumele kusekelwe inkululeko yemikambo. Okunye esikufunayo yikuthuthukisa ukukhiqizwa kwempahla.
Umnumzana Berisha uthe ukukhuphuka kwentengo yempahla kuyinto eyenzakala emazweni omhlaba, njalo amanani aveza ukuthi umnotho weleMelika ulokhu uqhuba kuhle. Udaba loluqoqe intatheli zindaba ye-VOA uVeronica Balderas Iglesias lalethulela yimi uDaba Kancube owe-Studio 7. Okwakhathesi siye kusithandekile mhlanga esipha uhlelo lwabomama.
Nanso ingxoxo esiliphathele yona kwezabesifazana lamhlanje.
Ngizwe ngibuhlewe inkosi Nyoke. I'm a food blogger. I-blog yami kumasocials ethela u-Sport Grind ukuthi kubuhle. Then my website is sportgrind.make.com. Umdlalo ikakhulu wenguqu angazi, I think ukuthi egazini. Ngikhule nje ngiwuthanda. Abanye kubuyela amapopayi ngabe ngithanda ukuthi ezenguqu. I think umama wami naye waba lesandla khonapho ukuthi ngithande ezenguqu because wayethanda iLiverpool. So nxa kulo mdlalo ku-TV ngizahlala laphana ngibukele la. My first favorite sport was the athletics, but yeah, ezenguqu zabuya zangitshontsha.
Kodwa wake wayidlala yini?
Hayi, professionally angizange ngayidlala.
Ku-website yakho lokubloga kwakho kwini kahle kahle uyabukwenza?
My focus kakhulu is ukuthi ngikhave especially laba abangakhava kakhulu mainstream media. You know, you find ukuthi kulama juniors, kulamankazana kakhulu, you really find story kubokhronikli kubosandeni about amankazana oyiligi yabo and ukuthi kwenzakalani. So my passion in starting this was to give voice to those that are not given the platform to showcase i-talent labo and behave amavoice.
Banengi abalandeli bakho bayakubona okwenzayo njalo bakukhwabitha.
I think grown attention yabantu abaningi Facebook ngithi check I think ngeted 1000 some followers. I do WhatsApp channel though ngikaleka test layo but singu 1600 channel company WhatsApp la ku Twitter la ku yakhula kancane.
Uyibona njani ikusasa yemidlalo lo yabesifazana ikakhulu ukuhlandla lenguqu lapha?
Indalo yabesifazana ngathi iku-growth stage and I would advise abakumabhizinisi ukuthi if you want that exposure le-business lakho, you can risk it emidlalweni yabesifazane because yiyo esakhulayo. Labo abafana they've gone and they were there and asisela interest much but if kubuya umuntu esithi I'm sponsoring team yabafana
farmers the world do buzz around that person because we really get that. And it's currently the most expensive deer to translate deer in Zambia. Born and bred and groomed in Zambia. Masters Kanyela Ogore Zimbabwe asikayiqaka chenis into zemidlalo lezi kakhulu especially indlalo yabesifazana still have that patriarch mindset ukuthi ibhola intwana abangabafana.
Leyo yingcwethi ecubungula umdlalo wenguqu ubuhle benkosi Ncube olekhasi lakhe kwinkundla yokuxhumana ekulenjini elazakala ngokuthi Sports Grind with Wuhle, njalo etholakala kufacebook, twitter, whatsapp nakuwebsite. Asidibaneni njalo ngomgqibelo oza ayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Nami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile okwakhathe siye kuntungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Siyahlangana kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sixoxa ngodaba lokwendiswa kwabantwana oluqhubeka lugxila elizweni. Kulokhulu oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalolunye lanye 91 ogwetshwe ngumthethwandaba weshurugwi ngemva kokutholakala elecala lokwendisa indodakazi yakhe eleminyaka elichumi lanhlanu 15. Ukhulu lo ugwetshwe inyanga eziyisishiyagalombili ndawonye lonina kajaha oleminyaka engamachumi amathathu obendiselwe kuye luntombazana. Kodwa inkantolo isuke yabeka eceleni lesi sigwebo. Abasolwa laba bephula umthetho we-Marriages Act. Wona othi kulicala ukwendisa owesifazana oleminyaka ephansi kwelishumi lasishiyangalombili 18. Sixoxa lolwela amalungelo abesifazana unkosazana Linda Mpofu.
Udaba lokwendiselwa abantwana lubuhlungu kakhulu, ludaba olungithinta emoyeni ngoba lingizele amantombazana. Lubuhlungu ngoba umntwana ole 15 years kuyini akwaziyo ngokuya kwakha umuzi. Ungacabanga ngakho njengomuntu omdala ongumama oyisakhamuzi uyavelelwa yikwesaba losizi kakhulu. Engunanzelelayo yikuthi indlala umumo welizwe yiwo yenza abantu bagcine bethengisa abantu babo ngoba besenzela ukubana bathole inzuzo. Into leyi igxile ekuthini abantu sebeswele kakhulu sebedinga amaqhinga ukubana bathole labo bethunjini bese bebona kungcono ukubana bathengisa abantu ababo bebendise ukuze bathole inzuzo, bathole inkomo, bathole amabele badle.
Ukhulu lo lomunye wakhe bagwetshwe inyanga eziyisishiyagalombili kodwa inkantolo isuke yesula leso sigwebo. Ungathini ngalokho?
Na ngokubona kwami imbone ngani isigwebo lesi sibe sincane sibili ngoba nxa wena usiyayendisa umntwana ole 15 years kuyafana lokuthi umgwebela ukufa 15 years engxenye khona kuyamendisela exhigwini elilabo 8 years yokubulala impilo yakhe, yokubulala nje yonke into yakhe, ingqondo zakhe lakho konke nje. So ngibone ngani isigwebo lesi nje sincane. Engxenye nje umantshi ukunanzelele ukuthi abasolwa laba iminyaka yabo njengoba ubaba selabo 90 something years, umama layo labo 60 something years. Engxenye ukhayele khonokho ukuthi bangagcina befile ejele. Kodwa eqinisweni isigwebo sincane kodwa sibuye sibonge nje ukuthi laso sibe khona sifakiwe isigwebo. Kulabo bonke abacabanga ukwenzayo khonokho sebezahle bebekwazi ukubana hayi impumela yokwendisa umntwana yisigwebo sokuthi uye ejele uyebika.
Kungenziwani kahle kahle Mampofu ukuze kunqandwe udubo lokwendiswa kwabantwana lolo?
okuqhakathekileyo khathesi ukuthi uhulumende ngenhlanganiso zabo mama lawo wonke umuntu angenele kulo umkhankaso okubana siqoquzele ukuthi abantwana abangamankazana abangayindiswa bengakavuthwa. Yikho kwakuqala engingakutsho. Okwesibili, uhulumende kumele abone ukuthi abantu ababulwa yindlala bakithi, abantu kabathole ukudla, kabathole okuyethunjini ukuze bangacabangi ngezinye izinto zokubana kusasa labo bagcwalise izisu zabo. Okwesithathu, uhulumende kabone kananzelele ukuthi izikolo sezidura kakhulu, abantwana abangamankazana ukuze bagcinakale kuhle kakuzanye sibili ukuthi bagcine besesikolo, indleko zesikolo zibe phansi, abantu labo bafinyelele ukubana babhadale ama-fees benze konke. And then okunye okwesine yikuthi izigwebe ezinje kazikhwezwe sibili ukwenzela ukuthi umuntu lanxa esesithi wothi azame ananzelele ukuthi ngingakwejwa 10 years ngiyafela ejele wothi ngiyekele.
Sibonge unkosazana Linda Mpofu olwela amalungelo abesifazana. Ube kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asibe nikuhlelo lunye ngeviki ezayo. Yimi untungami linkomo.
Wele baba amala kumale ngaba. Wele baba amala kumale ngaba. Kajona lenda.
Siyabonga untungami linkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Hello abaculi bethu, liviki sinomculi werumba osacathulayo ozibiza ngegama lokuthi Cooler Box ehamba leqembu lakhe lemkhologwe Shining Stars. Nangu exoxa noNtungame Linkomo we Studio 7. Sizosakithi sonke olubengelelayo umakhosi Ngwenya uyebuya ePlumtree esigabeni sasemkhologwe. Igama engilisebenzisayo emculweni uCooler Box umfana ophathe ezibandayo. Ngina 5 years ngisemculweni. Ingoma yami yokuqala isingle track ethi abantwana basathumeki yiye ngaqala ngayo, and then kuzodinga umntu ko 2024 azokhipha ethi amandlela embongolo. Yiyona le engiyimarketisayo kakhulu ukuthi abantu beyimamele befunde okuningi.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Inombolo yami ngu 078 21 51 743. Icula ngise South Africa.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Ngicela kakhulu isapoti
support yabo ngicela kakhulu ukuze ngkwazi nami ukuthi ngitshaye ingoma ngiye phambili ngibenzele konke abakufunayo abakudingayo engomeni ingoma zami nginethemba lokuthi zonke zine message mangabe bezifuna nami kuma digital stories bengasearcha Cooler Box and Mkholo Shining Stars zozithola ingoma ngiyabonga kakhulu 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 uma benganginika uxhaso lwabo makungayisiba abalandeli ingoma ayikho ngiyabonga kakhulu inkosi itshele umuzi
lo ube ngumculi werumba osacathilayo ozibiza ngegama lokuthi Cooler Box exoxa lomntungameli inkomo we Studio 7 singeke ehlukani ke sikhangele ebesihamba phambili abalimi sebedlela ovalweni ngenxa yokuna kwezulu elinengi eseliphazamisa izilimo izakhamizi zithi ukuna kwezulu kusoze kuqede udubo lokusilela kwamanzi silugqiba ke lapha uhlelo lwesilana namhlanje olivalelisayo ngoTabo Kancube
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.